zvava mugabe zvinotoda zuva rese kana kuti mwedzi tichingonyatso kutaura nezvavakaita vachiridha iyo mauto edu ezanila zvichizosanganisa nhasi uno kuzobatana kwezipura tichizova chimwe chete tichizoenda iye muzimbabwe iyeyi kusvika vanhu vatema vomuafrica vanonzi vakatanga kuva nezvunhu zvavo kana kukontrola maresosi zvavo tisu iyeni sokutaura kwandamboita kuti ndiri fama mupenyu hwangu ndasinambofungira kuti ndingavavona mabrahman andingakwanisa kutengesavo nemari svinu inoonekwa saka zvose izvizvi ushingi injere nokupakurira kwaita vamugabe kuti onai imimi ndimi vanhu vatema iri ivhu iri nderenyu onai ndimi vanhu vatema makambani zomunokontrolai onai ndimi vanhu vatema maengineers kumining and so forth pindaiwo mumaini muzvicherwa izvi muite zvinhu zvedu saka zvakawanda zvatingataura panguva ino saka ndati zvinototora nguva yarefu kuti titaure zvisinei nokuremekedzwa kwavari kuitwa mukatarisa vanhu vanouya kuzovachema iafrica yese zvinoratidza kuti munhu wavanoremekedza zvikurukuru uyu murume zvaiita angasingaitiri mazimbabwens chete asi kuti aitotaurira nesuwo muafrica
Dr. Zembe, zvii zvamungataurawo pamusoro penhaka inganzi yasiyiwa navamugabe kana legacy yavo
chokutanga ndechekuti vamugabe vakakokwa kurwira nyika ino kune vakanga vatopinda mundima yacho kare vakokwa ndokupinda vapinda vakazotungamira musangano wavo wezanu wakazova zanu PF vamugabe matongero avakaita nyika vakatonga vachiponda rudzi vakatonga vachive dzara ruvengo vakatonga vachinjonja fuma yenyika vachiita zvavo ivo nemhuri yavo neboka ravo hapana zvizhinji zvatingataura kuti nhasi uno tine nhaka yetinorarama nayo savanhu vezimbabwe tichiinda mberi yakasiyiwa noutongi hwavamugabe munhu wanga ari munhu webope munhu wanga ari munhu asingakanganwiri kana akonana nomunhu kunyange zvivi zvamatongerwo enyika pfungwa chaidzo chaidzo vaingoti kana munhu akataura zvaasingawirirani nazvo ivo nomusangano wavo wezanu PF waitonzi uri mhandu wonzi pasi newe ndiyo nhaka yourombo yakasiyirwa vanhu vezimbabwe noutongi hwavamugabe saka vakaita basa ravakaita hongo asi nokuti vakazopinda mukutonga nyika inei zvavakarwira chaizvo zvichirwirwa nenyika hazvisizvo zvakazoitika
tonzwawo vachiri mhanzi munoti nemashoko ataurwa naDr. Zembe
zvinoshamisa chaizvo chaizvo kuti muchirongwa chinoiti tiri kutaura nomunhu ane njere dzokunzi azonzi dokta ukanzwa mataura avanotaura ka unoshaya kuti ndidokta womunhu muteme here wakazvagwa muno muzimbabwe here kana kuti unogovavo dokta ake akangozouyavo ezi foreina shuwa shuwa vazembe kana vachitaura kuti hapana chakaitwa navamugabe zvunhu zvinoshamisa ivo voga muzimbabwe nechipati chavo vagozoona kushata kwavamugabe asi africa yose ichiti aiwa zveshuwa kwafa gamba kwafa erevolutionary kwafa epan-africanist ivo havazvioni iye zvino hakuna munhu asingazi kuti mazimbabwens they are number 2 in africa kuva educated zvinosanganisira naivo vazembe nhasi uno vanonzi ndidokta asi izvozvo vari kuda kuzviramba kuti zvakabva kupi havasi kuona kuti zvakabva kune vamugabe
Dr. Zembe
vachiri mhanzu inhengo yomusangano une mbiri yokusora nokumhura vamwe vagari vezimbabwe ipapa pahurukuru vanzi vazembe nechipati chavo ivara rokutuka iroro vari kuti vazembe vakazvarirwa mune here ivara rokutuka iroro vari kuti vazembe rutengesi nokuti ndaita pfungwa dzakasiyana navo ivara rokutuka iroro ndokunhora kwaita nhengo dzezanu PF ndiko saka zanu PF yakauraya vanhu nhengo dzezanu PF dzamugabe nokuti vari kuda kuzviti ndivo vakagwira nyika inoi havazivo ivo vakaita basa vazhinji vachiita basa nyika ino yakarwirwa norudzi rwechitema uye vachiri mwanzi vanofanirwa kuziva kuti vamugabe vakatodzidziswavo vakaarwa somwana vakadzidziswa pakutama apo namafata asi vazhinji vemuzimbabwe vakadzidziswa navanhu vavo vabereki vavo vatema mafata ba vhuiro rakatorwa vamwe vaiba
vachiri mumhanzu. Kune vamwewo vari kuti nhaka huru yakasiyiwa navamugabe icharamba ichiteerwa zvikuru nebato rezano PF inyaya yemhirizhonga, nokuti vamugabe vairegerera mhirizhonga uye vaishandisawo mhirizhonga kuti varambe vari mumasimba. Munoti
vanhu vasingazivi nhoroondo yavamugabe, vanhu vasingazivi politics kana nezvematongero enyika kuri kuendwa. Saka vanhu ngavadzidze kutenda zvakaita munhu. Vanhu ngavadzidze kuti vamugabe ndo vakatipa masimba kana mufungo wekuti murungu anokwanisa kana kurohwa nembaa akaenda ku, because asati ariwo muno. Ende izvozvo hatimbofi takaapologiza.
Dr Zembe,
murume unonzi Robert Gabriel Mugabe wakaita zvaakaita kare, asi azopinda mukutonga nyika wakatudonedza chete. Hakuna nhaka inotirera neicharera vanhu rudzi runouya yaakasiya. Wakauya ndokuita basa raakaita, ndokuita zvito zvake iye, asi achishandisa hanzu dzavanhu.